A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, August 14th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight we are discussing the planned demonstrations by the opposition MDC in the diaspora in support of the main protest in Harare.
The MDC says it will be taking to the streets on Friday in a peaceful march that is aimed at putting pressure on the ZANU-PF government to address a raft of shortcomings that have allegedly led to an economic crisis.
The protest will be in Harare this Friday, then on Monday will be in Bulawayo and will continue to other cities.
The supporters of the opposition party in the diaspora say they are going to hold vigils outside the Zimbabwe consulates in Washington, D.C., London and South Africa in solidarity with their compatriots at home.
The MDC held a press conference today to update the preparations of the demo and address numerous rumors and suspected state propaganda to the effect that the protest had been cancelled or postponed. Here is the party spokesman, Daniel Molokele.
It's going to come out. Definitely going ahead. Ignore this whole propaganda. We're definitely going ahead. That's the message that is coming out. All systems go. And it's very important for everyone out there to know that we are not even thinking twice. We are very clear, emphatically clear, that on Friday we are going ahead. We are going ahead. And not just on Friday. It's just the launch date. It's a series. It's a permanent process until we resolve issues. So as some of you have heard, we are definitely going ahead on Friday in Harare, on Monday in Bulawayo, on Tuesday in Gweru, on Wednesday in Masingo, and on Thursday in Mutare, and we'll continue to roll out town by town, city by city. So this is a nationwide strategy to allow all Zimbabweans across this country to freely express themselves. So it's not just Harare, just to be clear to everyone else, it's across Zimbabwe, and more towns and cities will be joining in due course. But we're starting with these five. We're starting with Harare, Bulawayo, Gweru, Masingo, and
Ontario. That was MDC spokesman Daniel Fortune Molokele. He was talking in a press conference today in Harare, Jonga.
And remember to join our discussion. Phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Ongu vadiwa vatereri nevatariri nasi muchirongwa chedu chediaspora chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Tiri kutarisa kuratidzira kuri kurongwa nemapato ndingati nebato rinopikisa reMDC kuZimbabwe nemusi wechishanu, asi bato iri riri kukoka vese vana veZimbabwe kuti vange vachipinda mukuratidzira ikoko. Zvimwe chetewo zvaitwa nemapoka kana kuti maprovinzi ebato iri munyika dzakasiyana siyana mudiaspora vari kuitawo yavari kuti kutsigira kana rutsigiro rwavari kupa kuratidzira kunenge kusvika kuZimbabwe nemusi wechishanu. Ivo vari mudiaspora vari kunze kwenyika vachaungana kumizinda yeZimbabwe munyika dzakasiyana siyana vachiratidzirawo vari pamizinda iyoyo. Asi vari kuti kuratidzira uku hakusi kwevana kwebato reMDC chete, asi ndekwevana veZimbabwe vese vari kunze kwenyika nevari munyika vari kukokwa kuti vange vachipinda mukuratidzira ikoko. Tamboita hurukuro nevanobata zvigaro muno muMDC muAmerica, muNorth America, MDC North America, vari kuti nemusi wechishanu nenguva dza10 mangwanani vanenge vari pamuzinda weZimbabwe muWashington DC takataurawo nevezanupf vanomirira zanupf muno muamerica vakataurawo kuti aiwa ikodzero dzavo dzekuti vange vachiratidzira asi chavasingatawirira nacho ndechekuti pazoitwa kuparadzwa kwemidziyo nekuputswa kwezvinhu kuzimbabwe tiri kunzwawo kuti ndo zvimwe chete zviri kutaurwawo nebato rezanupf tiziva kuti vechidiki vezanupf vari kuti kutaridzira ikoko kuchaitwa nemdc hakufanira kunge kuchienderera mberi nekuti vanotyira kuti kunogona kuzoita violent kana kuti kunozoita mhirizhonga asi vemdc vari kuti aiwa hapana mhirizhonga inoitika kunze kwekunge kwaita vanopindira vachikonzera mhirizhonga ichimwe chiri kushamisawo vanhu chris ndechekuti tanzwa kuti vechidiki vezanupf vari kuungana muharare kutanga nhasi vachinzi mangwana vanenge vaine musangano wavari kudzidziswa zvokurima muharare gardens kusvika nemusi wechishanu rinove zuva riri kuratidzira vanhu vemdc zvokuti zvakupa vamwe kuti vange vachibvunza kuti musangano wezanupf wezvekurima uyu wechidiki uri kuitirwa muharare gardens wanangana sei nekuratidzira kwemdc ivo vezanupf vambenge vachiti havasi kuda kuti kuratidzirawo kuenderere mberi
yebo kambezulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Diaspora Forum namhlanje ke sixoxa ngokuza yenzakala ngolwesihlanu siyazi ukubana ekhaya eZimbabwe abantu abasekeli be-MDC baqoqa ukuthi batshengisele edolobheni leHarare bathi khona ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka ngomvulo kobulawayo kuthi ngolwesibili eGweru kusiya njalo ngamanye amadolobho siyezwa njalo njengalokho okukhulunywa ngomunye wami uJonga Khandemiri ukuthiwa khona bakhona abasekeli bebandla leZANU-PF asebeqalisile ukubuthana edolobheni leHarare kusukisela lamhlanje kuze kuyofika ngolwesihlanu kuthiwa ke bayafundiswa ukuthi ngezokulima asazi ukuthi yikulima okuqotho yini kumbe hayi siza kubona ukuthi kuyayenzakalani kodwa bebesitsho bona ubana hayi bafuni ukuthi kube lo msindo yikho okwesatshelwa ngabaningi njalo sike sabona imbiko esabalalayo lapha ebulenjini be-intanethi abanye besithi bona hayi kuzaba lo msindo abanye bathi lokhu lalokhu kodwa ke ibandla le-MDC lithi lona hhayi alifuni ukuthi kube lokuqhamuka komsindo ngoba bafuna nje ukuthi kwenziwe ngokuthula Jonga
ndizvozvo handisizive kuti tine vatiinawo here parunhare I'm not sure whether we now have our guests. We are expecting Mr. Frank Guni, who is the ZANU-PF representative in America. We are also expecting Mr. Tamburai Gwekwerere, who is an MDC North America member. And also Mr. Kingston Jambau in the United Kingdom is a member of a group, Local Solutions Council. We are expecting our guests. I'm not sure whether we now have them on the air. Hello? Okay. Okay, hello. Yes, Chris, I understand we now have Mr. Kingston Jambao is with the Local Solutions Council based in the United Kingdom. And I understand they are also going to join in the demonstrations to be held at the London Consulate or the London Embassy. Hola, Jambao, to gamchira muchirongwa chedu. Aiwa tiriwa penyu. Maybe you can start by explaining in English for the benefit of all our listeners what we are planning to do on Friday. We understand that the MDC led by Advocate Nelson Chamisa is going to demonstrate in Harare. But in the diaspora, there are several organizations, including the MDC branches. They are also going to picket at Zimbabwe embassies. Tell us how you are going to participate in this planned demo.
Okay, yes. We are non-governmental organizations. Our organization is not political. But what we have decided to do is to join the MDC in these demonstrations because the trouble that we are having is for all Zimbabweans. So what we have done is we have called upon every Zimbabwean who is in the UK to come to these demonstrations and show their frustration that this government has given them.
What time are you going to demonstrate?
We are going to start at 11 in the morning. The time frame is between 11 and 2, but we can extend depending on the numbers of people that we are getting, because we might get the numbers that we got like in November. If we do, we might extend up until in the evening.
Mm-hmm. Chris.
Okay. Mr. Jambao, maybe if you can stand by, we are coming back to you. But meanwhile, we are going to watch a short video clip. I'm not sure if it's ready, but we wanted to give you to give our listeners an idea of what some people are thinking. These are the thoughts of Chief Kaisa Ndiweni of Ntabazinduna in Matabeleland North.
And on the day, let us all take out our smartphones. Let us all record every single street in this country. Record those individuals who are engaging in illegalities. If it is a uniformed officer, record that. If it is a member of the public, record that. Whoever it is, because what we're after here is to make sure that these protests proceed in a legal fashion, as it is enshrined in our law, as I've been assured by the various departments in this administration, that there would be no issue, there should be no fear for protest. On the side of the administration, I would advise caution. There is no need for heavy-handedness. There is no need for feeling as if you're being attacked. There is no need for reacting in a manner which is out of kilt with what we expect. This is Zimbabwe 2019. There's no one who can reject the idea or the suggestion that we are in a terrible, terrible, terrible situation. There has to be communication. A protest is a natural part of being human, to engage and to talk with the other side and to bring common sense to what it is that we're trying to do. So let us all take part in it. Thank you very much.
Yes, that was the chief there, Chief Kaisa Ndiweni of Ntabazinduna, giving his thoughts on what should happen on Friday. So, Mr. Jambao, back to you. You heard there the chief, and we have heard also the concerns of many people back in Zimbabwe who are saying there could be an outbreak of violence. Do you see that happening, or you think it's just blown out of proportion?
I think that if you look, the MDC has called for peaceful demonstrations. But I've been reading reports that have been published by the Herald, and they are calling them violent demonstrations. So how do you know that they are violent demonstrations when they haven't even happened? You see, so what the government of Zimbabwe looks like is trying to do is to make sure that they tell everyone that this demonstrations will be violent before there is even a demonstration, so that they can have an excuse to use their heavy-handedness. And we actually think that there is going to be some heavy-handedness from the government.
Mm. But Mr. Jambao, last time in London, we saw demonstrations at the embassy where Foreign Affairs Minister S.B. Moyo was allegedly attacked by some of those people who were picketing at the embassy. And these are some of the examples that the government and ZANU-PF are using to discredit the planned demonstrations. What can you say about that?
Well, if I'm to talk about that incident that happened with S.B. Moyo, the people who were there, there was actually a video that came out that showed, and pictures that showed, that Mr. S.B. Moyo's aide attacked the lady in question first. So actually, the lady in question was actually defending herself. it was not planned that we are going to be violent or to attack anyone. We have had many demonstrations here in the UK, and there has never been such such incidences.
Thank you so much. Go ahead.
So we are saying that these demonstrations are peaceful demonstrations. What the people of Zimbabwe want to do is to send a message, especially for us here in the diaspora, to send a message to the world to say, this is exactly what is happening in Zimbabwe. We have got an illegitimate government. We have got a government that kills its own people. Up until today, there has not been anyone who has been held accountable to the 1st of October, 1st of August killings. So those are the kind of things that we would like to highlight. And we would like the people of Zimbabwe to come out in numbers to show that they are tired because they are hungry. They can't get fuel. There is no jobs. The situation is getting out of control. Zimbabwe is going down. So we need to get that resolved before it becomes too late.
Yes, but Mr. Jambao, President Emmerson Mnangagwa just yesterday said that there is light at the end of the tunnel. He said, to put it in his words, he said, the darkest hour is before dawn, and what we are experiencing is the darkest hour, and the dawn is just around the corner. Would you believe that?
No, that is just political statement. You see, what is happening in Zimbabwe is that if you look, what we need is jobs. Jobs are created by industries. Industries can only come in a country where they are guaranteed protection. Now, in Zimbabwe, there is no such thing. There are decrees. Our government can come up with a new law, mandatory law today. 2 months down the line, they've got another law. So you're not going to get investment in those kinds of in that kind of environment. So I don't know what Mr. Mnangagwa was talking about, because what we need is a democratic environment that can bring people to invest their money. Even Zimbabweans right now at the moment, they don't want to bring their money back home because they don't know what's going to happen to it.
Thank you so much. Jamba wambo bata ya nyumuri parunare Christi mbuona zvanyorwa nevatereri vedu pa Facebook, pa Shona Facebook page. Tina Mkoma Washington Mutume anzi ndodawo kupinda muchirongwa vari kunyora vari ku South Africa. Vaisa namba dzavo koitavo anzi Kavelo Matinzwei anzi kuratidzira atimire kunyange vakativhundutsira haticharge izvo. Then Mkoma Love Mo Munacho as the walls of Jericho are falling. Koita taurai nyika dzino musoko vaisa namba dzavo dzeku South Africa anzi da kupindawo muchirongwa. Koita Richard Moyo anzi ini mufundisi Richard Moyo ndinokumbirawo kutaura pachirongwa chanhasi manhero ano. Ini ndinoti kuratidzirawo kukwanga kwakanaka asi pari zvino zviri pachena kuti dai vachamisa vambokumisa kuratidzira uku kuti kumiswe nekuti tinotyira vanhu. Ndava Richard Moyo wavo. Koita Mukoma Teach B Ruku anzi ndiudzirewo vezanu PF kuti hatisi kudzokera shure zvavo zvavakuita zvekutumira information nemaposta yekuti demo is cancelled vachifunga kuti takadhibha. Aiwa, hatibve kuzumba maramba pfungwe isu. Zvavari kuita kurakidza kutya hungwaru, cause they know kuti Zimbabwe is going to rise. Aluta continue. Amene kuti sei Mukoma Teach B wabva wango sarudza kuzumba maramba pfungwe kwandinobva. Handizi kuti vanyanyo ndidenherei kudaro. Tinenge tine muteereri parunhare Chris. Regai tinzwe muteereri tisati tadzokera kune mamwe mashoko pamwe nevadare vedu. Hello? Zita ndiani? Mukoma, zita ndiani? Imi munoitwa ani?
Hello?
Zita renyu ndiani?
Ini ndini Stuart.
Mukoma Stuart, muri kufona muri kupi?
Ndikufona ndikupevedia.
Belvedia, taurai tinzwe.
Ini ndikuti zvikuta vanhu vezano PF guys. zvakutokonzeresa mhirizhonga nekuti ivo kanga vasaedzera kupindura mune demonstration yatida kuta isusu vanhu vemdc nekuti isusu pakudhaya hatinamuda tamboita zvemhirizhonga tinozikana nekuita mademonstration ane runyararo asina mhirizhonga but ivo kana vapindira mange ndo vanozoda kutanga kuita mhirizhonga zvikudizizonzi vanhu vemdc nerunhu vakudemonstrata but mhirizhonga inenge yabva kuvanhu vemdc isu sevanhu vemdc hatina masoja kaisi
asi ka mukoma Stuart masoja anonzi anozodaidzwa kana paita mhirizhonga inenge yatadzwa nemapurisa sezvakaitika musi waaugust ndozvavanotaura kuchitiwa zvakare muna January paya vanotaura zvakare zvikonzero zvimwe chete izvozvo
ndo matauriro avo vanhu vaivai but zvinhu zvese zvavanotongoita vanotogara vanotongoaplya masoja tinongomaona efrway saka ndo matauriro avo izvozvizi masoja akatogadzirira akatomirira kuda kuona demonstration iyo saivo vanozosanga manjeni kutanga kuti tazoti masoja azongoya but ivo masoja akatota izvezvo but hatingaone sekuti zvinhu zvakanaka nekuti zvavakubvundisira vanhu munhu ikodzero dzedu isusu vanhu kuti tipinde musiti tichinyunyuta nematambudziko atirisangana nawo but ivo manje kana voda kuti zviringa manjeka kuti ivo vangodya vachiguta ivo hationi pane chimiro chakanaka ipapo mukoma jaa
Thank you so much mukoma Stuart maita basa asi iye zvinezvi mumigwagwa makamirawo sei muri kufambika here
hai zvandinobvira ndambofamba zvangu pandini nditori kuumba zvangu
no thank you so much regai tinzwe tine mumwe muteereri parunare hallo hallo ye makadiiko
ndofana mukadiiko
ndiani avo
ndimoyo kurengo maini
moyo muri kurengo maini rengo maini iri kupi zviya
kumasvingo
aiwa tinotenda zvikuru kuti makwanisa kutibata muchirongwa nyaya tiri kurukura ndiyo yekuratidzira kuri kurongwa musi wechishanu muharare pamwe chetewo nekune mamwe mizinda kune mamwe maembasi ezimbabwe kunze kwenyika tipewo pfungwa dzenyu
ini ndiri kutozvifarira chaizvo ndafarawo kupinda muchirongwa zuva ranhasi ndinoti vanhu dai vakaratidzira chaizvo chaizvo ndaida mbobvunzawo vafrank guni avo vakambotaura imwe manzi yadarika iyo vachiti kuamerica kune rusaro rwaganda dai kuva kune rusaro rwaganda vangadai variko here ikoko saka ndo zvatoda kutonyanya kutoratidzira izvozvo nevari kuamerica zvavatonyatsoratidzira
tinodai vanga vakwanisa kubatika zvino vaguni havasi kubatika panhare tiri kuedza kuvafonera havasi kudayira nhare yavo tinoimba kuti chavabata vapinde muchirongwa tozovabvunzavakataura
nhasi futi makuseni vachiti hanzi zviya zvezvimutemo zvatetwa kuamerica hanzi zvakaipa nekuti vamwe vemuzimbabwe vanenge vasingachakwanisi kurapiwa nekudidi zvimaaccommodation zvaikoko kuamerica kokuno kuzimbabwe tiri kumborarama sei ko hatina kana mushonga hatina kana chiiko kuva kutobatsirwa zvavo kokuno torarama sei saka demonstration kutizozoenda kumberi ende totozotsigira
thank you so much mamoyo
maita basa ngomajonga
aiwa tinotenda tisu makwanisa kupinda muchirongwa Chris we first heard from our first caller Mukoma Stuart who was calling from Belvedere in Harare who said that what the ZANU-PF members or what the ZANU-PF party is doing to try to cause chaos in the demonstrations arranged by MDC is what is going to cause violence. That's what Stuart said. And then our second caller, Muzare Moyo from Rengo Mine in Mashingo, she's also saying that people wherever they are should demonstrate. Mm-hmm. Yes. And she had a question for Mr. Frank Guni of ZANU-PF, but unfortunately, we are failing to get through to him now.
Yes, Jonga. I have a couple of messages from WhatsApp. We have Silo Pamela Kumalo Oti Lichonile Emsagazweni. I Chonile Pamela Uchonanjan Wena Sibelo Inondlovu Sipe Inombolo Zake Otisim Chilenje Konakatesim. Lani lianelisa ukuthi lingene kuhlelo nange uNdlovu sesila ecingweni Ndlovu siyakwamukela
wa
yeah ungapi kweSouth Africa
ngise Alexander babe kasi lamakasi yevalibiza iGomora
eGomora
emagundwaneni
okay yeah ungasiphathisa usiphe imbono yakho
Yeah, I am in full participation. The good I want to go to family the Sugum and Tela Beching, saying, Nova, the Lumino, I would like to watch and say, Nova, I want to do the Kubera Sivas in the Sia Pampi. Nova, I shall give the two the Villa Eye Corner. You don't know, I can do feeling the living. Nova, so who will let the shares who is in part in this state, the much what is said is Uncle Azipun, make what the Humcono, Numcono, Miao, so we are pants.
Yeah. Manje ke awesabeli na ukuthi kungaqhamuka udlakela olufana la lolo salibona ngozibandlela.
Hey baba, eqinisweni ukuthi vele thina abantu ezabo sifile kudala. So ukuthi into yesa abantu abantu into zakuye saba yipi? Kathi abantu bayanti abanye ukuthi sokungcono manje. Ngoba abantu abaningi bengena lapha kuze impopo bedliwa izingonyo bezama ukuze South Africa. Isele endleleni so yini into abazoza isaba futhi ukuthi uzavulawa ancono vele abantu bese kayiwani belungise nje i-country yabo ngoba vele nqa ufunda ukuzokulunga e-Africa ukuthi uchitheke igazi khona kuzaluka ngemva kwalokho akula nto yalunga kuyahlala kuyikhona lokho nje isikhathi sonke abantu behlupheka nje
hayi kwezwakala hayi sibongile kakhulu mnumzane.
Hayi siyabonga lihlale lingithinta hayi thina silaphe Alex lakho yenza ithwele nzima lapha hayi mani siyafisa ukubuyela ekhaya kodwa eyi yakhumbula ukuthi abantwana baza kudlani ngoba kunzima lezikole i-school fees nje hayi kunzima kakhulu.
Eyi hayi sasithembe ukuthi kuzalunga. Sibonge
lokho kwehlula baba ngoba kwehlula lo mdala wethu uNkomo la wayethi uzalunga waze watshona wakuthiya kunjalo lathi sesikhulile ngaleso sikhathi sibancane mathethe singamakhehla siyazifite sikuthiye kunjalo abantwana bethu labo baza kuthiya kunjalo.
Hayi singathembi asithemba ukuthi kuzalunga baba Ndlovu.
Hayi siyabonga baba.
Hayi sibongile kakhulu usale kuhle emagundwaneni lapha angakulumi.
Abalumi emkhukhwini lapha.
Hayi sibongile kakhulu mnumzane.
Thank you so much, Chris. We now have Mr. Frank Guni, the ZANU-PF representative in America. Mr. Guni, welcome to our show.
Thank you very much, sir.
Yes, we were wondering what happened to Mr. Guni, you know, and some callers were even beginning to doubt us that we are going to have you on our show. Thank you for showing up.
Thank you. I was waiting for the call. I think there was something wrong with the network, but I'm here now.
Oh, thank you so much. So the topic today is demonstrations, planned demonstrations by the MDC in Harare and solidarity marches by MDC and other organizations in the diaspora. What's your take on this?
Well, we think these are pointless efforts, and we know the hidden agenda is that to try and subvert a constitutionally elected government. If there were genuine grievances, we have created a national dialogue platform for every Zimbabwean, including political parties and their leadership, to come and join us and express whatever views, whatever disagreement they might have, so that together we can build Zimbabwe. We don't really see the benefit of these demonstrations. Yes, we do understand that constitutionally, Zimbabweans have a right to express themselves through demonstrations in a legal manner, but there has to be a genuine reason for those things. At this point, we really do not understand what they are trying to do.
Okay, thank you so much, Dr. Guni, but it seems like we have a bad connection. I don't know if... where you are, there's no clear network.
Let me try again.
But you are clear now.
I'm clear now?
Yes.
Yeah, you are much better. Okay, we have on the other line Mr. Kingston Jambao of Local Solutions Council in the United Kingdom. Would you like to respond to what Dr. Guni has just said, Mr. Jambao?
Yes, Mr. Guni has just talked about this platform that has been put in place for grievances. I mean, the government has recommendations from the Monsanto Commission that they haven't even implemented. I mean, like I said, there is still people roaming about who are murderers who killed people in August.
Mm-hmm.
So what we are actually wanting the MDC and all Zimbabweans and all organizations that have got Zimbabwe's interest at heart to call for this demonstration to go on, like, for instance, every Friday until the demands are met. I mean, we have seen these kind of demonstrations happening in Hong Kong, where if you are going full force every Friday, nonstop, things will happen. I mean, we have had demonstrations in Zimbabwe, and what has happened is that people have been killed, and we end up talking about people who have been killed. Nothing has been achieved. Another demonstration in January, nothing achieved. So we are actually looking to see if MDC can look back and see these things and call for these demonstrations to have no expiry date. They should carry on until we reach somewhere. We have also seen this in Sudan.
Okay. Mm-hmm.
Jambao wari kungo zamba zamba hapana nyaya wari kutaura wari kutaura zemo shande commission ya kaituwa last year ma recommendation zemo shande commission wari kuimplementwa saizu izu wazibutaura kwa tiru kita kanapane cha wari kuziwa chisiri kuimplementwa nda wati taurile kutinde chipi toshi gadirisa isu sise kuziwa kwa tiru kita sezanu PF ne uru mende tino ziwa kuti zaka recommendwa ne commission ziru kutewezerwa saizu uzo ziripamu temo zvavari kutaura kuti kunana Sudan kuti kutaura kuti varuda kubvisa hurumende yakasarudzwa nevanhuka zvino zvigaiti vayambire pachena kuti hazvife zvakaitika hatisi kuzoregera vachida kubvisa hurumende yakasarudzwa nevanhu veZimbabwe zviri pachena kana vaine zvichemo zvavainazvo kutaura kwataita takatedza kuti vematongerwo enyika vanga vamwe vemachechi vemabhizimisi uyai nezvamuinazvo tigare pasi tiite maonera pamwe chima chemuzukuru Zimbabwe ndeyedu tese izvi zvokuda kuita mhirishonga vachida kubvisa hurumende nerweseri vachinyepera kuti tiri kuita mademonstration ari peaceful. Hakuna demonstration iri peaceful inoramba ichiitwa perpetual. History yavo inotirakidza kuti pese pavanoita mademonstrations panopedzisira paitika mhirishonga. Marights ekuti vanhu vaite mademonstrations hongu anobvumidzwa munyika yeZimbabwe, asi marights iwayo kune vamwe vane marights avowo zvakare. Vanhu vanenge vachida kuenda kumabasa kwavo, vanenge vachida kufamba midzi migwagwa, kana ivo vachida kuita demonstration vanotedzera zviri pamutemo, votarirwa nehurumende kana nemapurisa kuti kana muri kuda kumacha muchamata nemugwagwa wakati kubva pakati muchisvika pakati nenguva dzakati, kuitira kuti vanhuwo zvavo vanoda kushandisa nzvimbo idzodzo vange vakatapudzwa munzvimbo idzodzo.
Okay,
nekuti vanoda kuita perpetual, haiwa hatisi kuzoita izvozvo.
Let me disrupt you a bit. You know, Mr. Guni, what you have just mentioned, that if they want to demonstrate peacefully, the police should give them assign the roads to use to demonstrate to avoid people who are going about their businesses. But as we understand, up to now, the party has not even heard from the police. How are they going to plan?
If they haven't heard from the police, they should follow up with their request as required by law. There is no country in the world that allows people to just demonstrate wherever they want. Kuno kana kuno kuAmerica kwatiri here. People apply for permissions to go and do their demonstrations. They are given specific time frames, specific venues, specific routes where they are required to do their demonstrations as within the law. If you have to have demonstrations, we are not going to allow that. That's not going to happen.
Hey, Chris.
Yes, Dr. Guni, but why not allowing, when you have said earlier on that the Constitution allows people to do that?
The Constitution allows people to demonstrate within the framework of the law. The law requires that they apply for a permit and they are given the date, the time, the route, all that is specified within the application and the permission, so sort. And the police will provide the escort for them to make sure that there is no disturbance of other people who are doing their own business.
in the country.
No, but Dr. Guni, the Constitution doesn't say that it's an application. It's a notification.
It's a notification.
They have to be notified.
Notice has to be acknowledged. The police have to notify. They have to say, yes, we have acknowledged your application, and we have assessed that it's safe for you to do that much on that particular date, from that particular time to that particular time, on such and such a route. And the police are required to provide escort to make sure that those demonstrations are done peacefully within the framework of the law. Mm-hmm. If you have perpetual demonstrations, there is no law that allows perpetual demonstrations that are unmitigated.
Thank you so much. Vaguni, thank you so much. Rambai muri parunare tunoziva kuti vajambawo vane zvekutaura asi regai timbotambira. Vatamburai Gwekwerere is the MDC North America representative, one of the officials in the MDC North America. Welcome to our show, Mr. Gwekwerere.
Oh, thank you very much. Thank
yes,
very much.
We are discussing about the planned demonstrations, Friday's planned demonstrations in Harare, and the solidarity demonstrations and marches across the world by MDC and other organizations. And when you came in, we were listening to Frank Guni. Mr. Frank Guni is the ZANU-PF chairman for America and Canada. And we also have Mr. Kingston Jambau of Local Solutions Council in the United Kingdom. What's your comment to what Mr. Guni was just saying?
Thank you very much. Unfortunately, I only got a little bit of what he was saying. But what I would, from the little that I got, my question would be, he mentions things about we will not allow this, we will not allow this. He's talking about the framework of the law. The framework of the law, the upholders of the law are the police. It's the police who will determine where and how we go and what we do. My query is on where does ZANU-PF come in when he starts saying we will not allow that, we will not. That is the little take I would have on what he is saying. That being said, I also remind people I might have missed this chance to say that we are inviting people to come and join us at the embassy in DC. And Mr. Guni and ZANU-PF and everybody else who is interested is invited to come and show and demonstrate with us. It is a Zimbabwean thing. It is Zimbabweans who have the problems that they want to express through demonstration. The violence and everything else that Dr. Guni and other people have been mentioning is not part of the planned demonstration. It is a mere demonstration of people walking and showing by their numbers that these number of people have this to say about the situation prevailing.
Thank you so much. Siyabonga kakhulu.
Yes, Mr. Jambao, you heard there Dr. Guni elaborating about the need for permission to be given to people demonstrating. Can you give us your thought on that?
Yes, Mr. Guni, if you listen to the way he speaks, he actually speaks the ZANU-PF language. That is the language that we are actually that is actually asking us to go on the streets, because that is the language that we don't want to hear in the free Zimbabwe. You cannot say we are, but we don't want it to be, we are not going to allow this, we are not going to allow this. But clearly, that is not democracy. He talks of the implementation of the recommendations from the Mohlante Commission. Up until now, who has been charged with the killings that have happened during these demonstrations? When has demonstrations ever been free in Zimbabwe? You know, under Mnangagwa, the only demonstration that was free, well, it wasn't a demonstration, it was a march, which the government asked the people to come on the streets in numbers to oust Robert Mugabe. And not nobody was killed at the time. They called that peaceful. So why can MDC not do peaceful demonstrations? Why cannot the people be allowed to go and express themselves freely on the streets without
being killed, without being maimed, without all this chaos that is brought about by the army and the police.
Mm. Thank you so much.
So I think Mr. Nguni has actually sort of shown your listeners what ZANU-PF is about and why people need to go on the street.
Mm. Thank you so much, Mr. Jambao. Tisataenda kuna waguni. Pane vateereri vari kunyora paFacebook page yedu yeShona. Vari kupopotera vaguni. Hanzi nemumwe dai vaguni vari padhuze ndavapa chematsenga nzungu. Aiwa, tisvike pakudaro. Asi pane mumwe muteereri waguni abvunza kuti ko inga muna 2017 muna November vanhu vakapinda mugwagwa vakaratidzira zvakaita kuti vamugabe vazosiya chigaro zvisina kana dambudziko. Chii chaipa kandai vanhu vakaratidzira vachisvika pakuti vamunangagwa vabve pachigaro? Vaguni.
Regeza, if you get it, let me correct a little bit of information here. Bine hazi cheyaku Canada, no cheyaku noku America chete.
Okay.
Canada wane district rao ne leadership yao ye ZANU-PF.
Okay.
But going back to the issue on the table, the guy ni nyato kubunisa panchela. Kana tichiti itusu, we are not going to allow that. We are the ruling party. These two parties, this battle, liru kutonga mu Zimbabwe. Saka urumende irimbo izo ziri kutonga I urumende ZANU-PF kutaura kwa wari kuita. That's what I mean when we say we are not going to allow vanhu kuti vaite anaki nekupunza zvinhu munyika yedu. Tikatevedzera vari kuti hanzi MDC haite violence, ndo manyepo ari pachena. Munhu wese anoziva kuti mademonstrations achaitwa so far, tikatarisa kubva gore rapera pakazo pa vanhu mademonstrations anga ari MDC vakafamba vachipisa dzimotikari, vakapunza mabuildings, vachirova vanhu mumigwagwa, vachidisturba peace loving Zimbabweans vaizvifambira. Ndo zvatiri kuti izvo zvatisi kuda. Regai tidzokorere tinyatsokujekesa. Kana vachida kuita demonstration iri pamutemo, inofamba negwara remutemo wenyika, hapana anovarambidza. Vanobvumidzwa kuita izvozvo zviri pamutemo. Chatisingade ndevanhu vanotora muhoku, vanotora mutemo vogadzira mutemo wavo, vachida kuita zvavanoda, vachida kupindigura hurumende, vachihwanda nemademonstration. Iye zvino izvi mukataura zvavari kunyora pangava pamadande mutande, vabva kuita press statement masikati ano kuZimbabwe ikoko, vachitaura kuti vari kubvunza nyaya dzelegitimacy. Legitimacy yakagadziriswa kudhara, vanhu vakavhota vakavhotera ZANU-PF. Ivo vakapikisa, tikaenda kukoti vakatadza kuprojisa ma-V11 enhema dzavaitaura. Saka zvelegitimacy isu takarechidhimaiswa nevanhu veZimbabwe, hatisi kuzorechidhimaiswa nevanhu vanoda kuita demonstration vachida kupinda pachisimba nerwoseri. Ndo zvatisingabvume izvozvo. Hongu, regedzai ndidzokorere kunoku vamamishaura navagweperera. Tinoziva kuti vari kuda kuuya kuembasi nemusi weshanu kunoita demonstration, ikodzero yavo. Asi kuti vatoita demonstration vakatoaplya kumapurisa emuno muDC, vakapiwa mvumo yekuita izvozvo. Ndo zvinoitwa pasi rese. Hakuna munhu anongomuka oti hanzi tabatana taakunoita demonstration. Hakuna izvozvo.
Vagwekwerere, hamena mune zvekupindura here? Tisatadaidza kuti vatinzwe vateereri.
Tinotenda. Vaguni pavari kukanganisa kutiburitsira nyaya ndepekuti izvo vati izvo isu hatisi kuzobvumira zvakadai nekuti mutemo unengepasiri kunge zvanyatsokutsanangurwa pakuti pane notification according kumutemo wedu wenyika unoti tinozivisa mapurisa kuti tichange tichiita zvakadai. Mapurisa aziviswa, ndiwo ochizoita sei? Ochizoona kuti anenge achifamba nesu achipisira kuti pasazoitike mhirizhonga, pasazoitike kukanganisika kwebasa. Izvi zvekuti izvo vanhu vanozi izvo Zimbabwe maZimbabwe maMDC ndivo vakakonzeresa vakaita izvo. Inyaya inotozikanwa. Motlanthe Commission yakangoburitsa chakaitika chaizvo chaizvo, nevakaita zvakaita vanozikanwa. ZANU-PF ngaisire gakuramba ichingodzoka ichingoti patataura kuti tiroda kuita chakadai yoti pakadai.
Ndimi mauza mushande Commission, hatisi kutaitaura, ndimi maitaura. Imimi takubvunzai kuti chamuri kumachira chii? Demonstration hamuri kuita izvozvi zvindei? Hamuna mhinduro. Muri kungodzamba dzamba iye zvino izvi maita press conference kuHarare muchitaura kuti demonstration ndeye kugadzirisa legitimacy. Legitimacy yamunogadzirisa mugwagwa ndeye iyoyo.
Right. Vagwekwerere batai henyu parunhare, vaguni batai, vajambao batai, todzoka kwamuri timbotora muteereri. Hallo.
Hallo.
Yes, ndiani?
Ndeitwa Simone Nzungoma, makadii?
Ndakasimba matisita, ndiani?
Simonezi.
Simonezi.
Yes.
Ya, iro raka oma iro. Simonezi.
Yes.
Amasika onaro.
Raburi mira.
Ah, randire mira. Asi, jisine zita izita. Regai tiri da izi. Tinyasuri da izi. Auti Simonezi. Mukoma Simonezi, tunotenda mapinda mchirongwa chedu tipe yo fungwa zenyi.
Awo vanonzwa guna vava ngavari gire vana veZimbabwe vaipinde mustreet vagunine timi yavo varatidzire zviri kurwadza muZimbabwe mukoma mhana kumira zvakanaka hamuna zviri kufamba vanhu vese vanongoda munhu akuti achifamba so anongoti zvakaoma kumana. Kuratidza kuti stress yakazara muvanhu. Ngavaregere vanhu vambopedza shungu dzavo. Hakuna kana noise inoitika. Ivo ndo vanoinsaita noise vanhu ivava. Ndo dambudziko ravainaro. Vanoinsaita noise zvisingaite. Wokuti MDC ndananingi. Kokusiya vanhu vapinde mustreet varatidze zvichemo zvavo zvonzwikwa zvichemo kuita zvinhu ivo nevanhu.
Namusa kuhlelo lwavacha olwedhi.
Zviri kurwadza izvi munomo matiri munomu South Africa tikutambudzwa munomu kuti tiende kumba tinosvika kubatana nei hakuna kana chiriko hakuna kana chiriko kuri kuva kuti vada kuvandudza nyika ngavabvurana Liver Brothers ana Olivier toziva kuti vari kuvandudza nyika zvinhu zvese zviriko but havadi ivo ndo vari kubhenefita ndosaka vari kupa mhere kubve kuamerica mhere vari kupiwa vaguna
vari kuwashington DC
ndovasadaro so 1980 pakahwina ZANU-PF, UNC wanakapuwa nyiru wa Zimbabwe wazwa wanga wakagumbuka. Ni zinu za itika. Shango fana na ipapa, zinu zinu chinja yazu. Nga wasa kuna zi kusapi zira. Wachi manyura kwezutara, zinani basa resi. Noru waza siri kisawaru kutesu.
Ai watinotenda mkoma Simonezi. Anzi, chirimu saka saka chino zinzugira. Wana wa Zimbabwe waru kunzugo wa mchitaura kudai. Wachinzugo wa guni wa shitaura. Wajambawa wa shitaura.
Na wakwekwere. Yo timu roda kupindu wana Dr. Thomas Mapfume. Yoro wajimbo shout. Wakututukwa chako chako.
Ai watikuru zire kutukana. Nukuti maka gara mchitukana. Hapana ukama unuumbika. Chakanaka kutaka nzira zikuumba ukama.
Mashoko hawa wanotaura. Ndawana itatazo. Tukwa nitaura zinoru waza wana.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Simonez ndi mukoma Simonez is calling from South Africa. He's saying that ZANU-PF should just leave the MDC people to demonstrate because people they have frustrations and they need to vent these frustrations out instead of being harassed by ZANU-PF. They should be allowed to demonstrate.
Yes, Jonga, let's go to Mr. Jambao. Mr. Jambao?
Yes.
Yes, Mr. Jambao, we have seen the kind of picketing and demonstration that has been done before in the diaspora outside embassies. Do these kind of demonstrations help at all?
Oh, yes, they do help because, mind you, we are demonstrating in the West. We are demonstrating in the United Kingdom, where the government of Zimbabwe seeks a legitimacy and they seek support from. So by demonstrating here, we are actually changing the minds of those in conservative government who were actually thinking that something has changed in Zimbabwe. Now, if you look now at the reports that you see from the UK, they are beginning to change their minds. They are beginning to see that we're wrong to think that something is changing in Zimbabwe. So, yes, they help. They help the British public sympathizes with us, and then we actually now get positive press reports for our efforts.
Regai timboona pane vateereri vaviri vatatu vanyora pa Facebook page yedu. Hanzi nevanonzi Mai Cleopatra Tsamwai Zliwayo. Hanzi vaguni musakanganwa kuti upenyu maimbodaro pana vamugabe musi makavabvisa makapembera. Tokuzivai kuti vanhu vezano hamubvumi kuti zano yatadza kunyange muchiona nganza abviswa nhasi munangagwa ndimi munenge muri pamberi kupemberera ndamai hanze Mai Cleopatra Tsamwai Zliwayo koita vanonzi vakudzanai mapurisa hanzi tiri kumachira kuti muchinje maitiro yenyu mari hamuna munyika zvinhu zviri kudhura vanhu vari kuurawa nemi vanhu vezano PF hamene kuti pane humbo here kuti vanongedze kuti vanhu vezano PF ndo vari kuuraya vanhu tine tichida kutaurawo zvine humbowo asi nyaya yekuti matambudziko akaita sekushayikwa kwemari kushayikwa kwezvimwe ndo ari kunyanyochemedza vana vezimbabwe Chris.
Yes, Jonga. Yes, Mr. Gwekwerere, what is the way forward after this? Because we heard that the demonstrations are starting in Harare on Friday, and you guys are giving them support this Friday as well. And then Monday, we have one in Bulawayo, Tuesday in Gweru. What will be happening to the other on the other days when the demonstrations go to other cities? Are you going to be still coming to the embassy?
Oh, no. What happens is that the main demonstration is the one that is going on in Harare, and that is the one which we are physically going to be supporting. The other demonstrations that will be going on elsewhere, we will be supporting them. There are so many ways in which we, as MTC, support these demos going on. So it is not necessarily that we will be going to the embassy and, you know, on all the other days that will be happening. We are together. We are in solidarity with all the plans that are being put in place by the party in Zimbabwe. So we will be there. We are there. Those who are in the party and those who know how we operate, they know we will be there, and they have all our full support.
Okay.
Thank you so much. Timbonzwa vaguni. Vaguni nerurimi rwaamai. Tanzwa kuti vechidiki vezano PF kutanga nhasi vari kuungana muHarare Gardens kuchange kuchiitwa dzidziso yezvekurima mangwana nemusi wechishanu. Asi vakawanda vari kuona kunga inzira yezano PF yekuunganidza vechidiki kuti vange vari panzvimbo imwe chete kuitira kuzokanganisa kuratidzira kuri kurongwa neMDC uku. Munotiwo. Hello, Mr. Guni. Hello.
Hello,
I'm good today. I'm not going to manage to funds and funds.
I'm going to go to the house. Kana tikaona kuti vanochengetedza mutemo vakurirwa tinosungirwa sezvizvarwa zveZimbabwe kubatsira kuti munyika muve nerunyararo. Asi zvatiri kuunganira izvi ndezvedu sezano PF, hazvinei neveMDC.
Asi shuwa shuwa vaguni, mungafunga kuti MDC ingaita mhirizhonga ingatepura mapurisa nemauto zvekuti imi vezano PF mungazotsvagwa kunzi uyai mubatsire?
Takazviona gore rapfuura. Vakapisa dzimotikari, vakarova vanhu, vakapwanya zvivakwa muHarare. Asi zvinhu zvatiri kungotaura, zvinhu zvakatoitika. Mapurisa akauya akavatadza kukazodedzwa mauto. Saka chakatanga ndochakachenjedza. Gore rino tiri kuti iye zvine zvitakasvinura. Tiri kuteya nzeve pasi, maziso takavhura. Tinenge tichivaongorora tiri kure tichitarisa. Kana zvatiri kutaura. Kana vakaita machi yavo sekodzero yavo yevanhu veZimbabwe vachiita zviri pamutemo pasina kukanganisa vamwe vanhu vari kuzvifambira vari kuzviitira mabasa avo, pasina kupwanya midziyo, pasina kuita mhirizhonga, hapana anovanetsa. Vanongoita machi yavo voenda kudzimba dzavo mune zvakanaka. Asi vakada kuzoraudzira pamutemo apo ndopatiri kuti isu sezano PF tiri kutokurudzira hurumende kuti iunze vese vanokwanisa kuchengetedza runyararo vagare vakagadzirira, nekuti takazviona gore riya rakapfuura kuti vanhu havanoita misindo inozourayisa vanhu vasina mhosva.
Aiwa, ndazvinzwa hangu vagoni, ndisati ndapa kune vamwe. Ndiri kuona hangu kuti vana vachafera kosi yamuri kuda kuitisa yekurima iyi, nekuti munee makateya nzeve kuda kuona kuti hakuna mhirizhonga here, hapana achamboteerera zvekurima izvi, tichaita nzara futi.
Aiwa, kudzidza kurima hazvine kuti pane munda watakaisa muHarare. Aiwa, kupanana njere kutira kana takakuzoenda kumapurazi uku. Aiwa, tonorima zvedu kuti vana veZimbabwe vagute
pasina practical ingori. Ah, paka umaragaitis gwa jamba wa nengu warna utawara something kana wandawa gwe kwerer.
Oh, yes, sir. I wanted to put something on the issue of the...
Hey, man, utanga utawara ndia ndawa jamba utawara itins.
Yes, listening to Mr. Goni, that is a voice of intimidation. He is actually sort of intimidating people now, which, you know, this is what we will do to you when you come to the States. What we are saying to the Zimbabwean people is that come in your numbers and make sure that you create a good future for our children and our grandchildren. We should not listen to these intimidations that are being coming from Mr. Goni.
Ndingeri chida kutaura kutsinidzira nyaya yekutizvo kuti tipenge tiri kunze kuno tiri kuma embassies nekumwe zvinobetsera here zvino sebato chokwadi chekutizvo kazhinji vanhu vanonzwikwa vanenge vauya kunoku ndiva vava vana Dr. Goni nevamwe vavo vari muhurumende vanenge vachiuya kumahofisi kunoku vachizotaura zvinhu vakanyarara isusu tisingazozivisi vanhu patinobuda tonomira panze ipapo peembasi ipapapo totanga kutaura kuti odo kuzimbabwe uku kune vanhu vakaipa vanhu ivava muri kutaura navo zvavari kuita izvi ndo zvatisingadi ndo panobva pazivisa vase vese vaya vari kuteerera vavenge vachingonzwa idzi rezanupf vochitaiwa ko kune ava vanhu vavo chavari kutaura chii zvozvadzosa nyaya kuti vochitanga kutsvaka itazve kugugula kunzwisa kuti chii chiri kuitika kuzimbabwe harisi zanupf chete inonguva inoyo inotaura nevamwe vese mazimbabwe ipapo patinenge takamira ipapo zvinobva zvabuda.
Thank you so much. Chris,
ndingapindura here?
Pindurai tinzwa.
Very quickly, we are running out of time.
Taura kuti inini regai tange navagotere zvavataura. America haizoterere vanhu vanenge vachimata zvavo mutara vachipedza nguva yavo vari mutara vakamira pamugwagwa. America ine embassy iri kuZimbabwe, ine vanhu vanoshanda ikoko vanoita basa rekuongorora zviri kuitika munyika yeZimbabwe vachitumira mareports kuno kuWashington DC. Saka musanyepera vanhu kuti America ichakutererai makamira mutara vamunenge muchiimba zvenyu muchiridza ngoma. Aiwa, itai zvenyu, mune kodzero yekuita izvozvo, itai zvenyu, asi musanyepera vanhu kuti ndo zvichatererwa neAmerica kana nedzimwe nyika dzekunze izvo. Vane nzira dzavanoshandisa. Isu tinotaura navo hongu ichokwadi, tinotaura navo sehurumende kunoko nesu vamiriri vari kuno tinotaura navo ichokwadi ichocho. Asi kana ivo vachida kunzwa kunze kwedu isu
tinotaurauduka ndozvati zvatiri kutaura izvozvo sei muri kuda kutirambidza kuti tiendepo.
Tati isusu handiti makaapply mukapiwa permission necity muno muDC kuti uyai muemba zvenyu muri pamugwagwa, endai munoita pamugwagwa penyu ipapo, asi musapinde kuembasi nekuti kuembasi kune vanhu vari kuita basa ravo.
Vagwekwerere, ndikuisei mubvunzo, are you going to hand in any petitions kuembasi?
Yes, sir. We have those.
Vajambao, muri kuitawo zvimwe chete here kuLondon?
Yes, we'll be handing in petitions, but the idea yekuti vandiregai vanhu vashandike, we are actually going to make sure that there is no business that is going to happen on the day at the embassy. That is one of a way of demonstrating.
Oh, thank you so much, gentlemen. Unfortunately, we have run out of time, but we hope to join you soon again. Thank you so much.
Oh, thank you very much.
Okay.
Thank you.
All right. Thank you. Okay.
Thank you.
Yes. Those were our guests. We had Dr. Frank Goni of the ZANU-PF America Province, Washington, D.C. Chairman. And then we had Tamburai Gwekwerere, the MDC North America. He was a representative from New York. And we also had Mr. Kingston Jambao of Local Solutions Council from the United Kingdom. And here in the United States, my name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni, Jonga Kandemiri, Tobata Namushirongwa, the Studio 7, Notevera.